Amai ari mumhando vane vana vatatu asi vaviri vacho vekupedzisira vakaberekwa vaine usope. Vana vanosanganawo nematambudziko ekutarisirwa pasi nevamwe zvinova zvinoodza mwoyo waamai ari mhando. Amai ari mhando vakasiyiwa nemurume wavo mushure mekubatsirwa vana vasope ava. Vanoti zvinhu zvakaoma kumunhukadzi kuti akwanise kuchengeta vana ari ega. Wina ari mhando ane makore 14 uye akaberekwa aine usope. Mwana uyu akatanga kubuda bundu padama ari mugiredhi yechina. Bundu iri rinoda kuchekwa asi nekushaya mari kwamai vake. Wina uyu atove mufomu yekutanga anoti bundu iri riri kuramba richikura.
Bundu rakabuda ndiri grade 5 second term rokuita richikura.
Amai vawina uyu anoda kuzoita mukoti kana apedza chikoro vanoti vakatoyambirwa nana chiremba kuti vakasakurumidzira kurapwa bundu iri rinogona kuzopedzisira chava chirwere chegomarara.
Uyu mwana wangu ichallenji yana ndeye op anzi aoparetwe pasaidi ipapa pabundu iri bviswi, anzi rotozokonzera rikaramba rakadai rakatonzi rakatononoka kuoparetwa, aitonzi angadai akatobviswa kudhara, anzi rozokonzera skin cancer. Saka mari ndo yandisina yekuti aenda anooparetwa kuHarare Hospital kwacho ikoko.
Amai ari mhando vanotiwo kuondomoka kweupfumi hwenyika kwawedzera matambudziko evabereki vane vana vasope. Vanoti upenyu hwavo ndehwe hwako mukwaku, izvo zvinoita kuti dzimwe nguva vatadze kutengera vanasikana vavo vaviri vane usope mafuta anodikanwa anobatsira kudzivirira zvirwere zvegomarara.
Plazi mai yunifomu yechikoro andondinetsa kuti aende kupi, aende kuchikoro, school fees kana malotions chaivo mama apa mwanatombotondinetsa malotions.
Amai ari mhando vakaudzawo Studio 7 kuti pamusoro peurombo vane dambudziko zvakare rekusatambirwa munharaunda yavo. Vanoti vanhu vazhinji havasati vatambira pamwe nekunyatsonzwisisa nyaya dzeusope.
Ndingati dambudziko ratinosangana naro nevana veda pokugara ndio pamwe pakanyanya tikoshei. Plus vamwe havanyatsozvitambira nevana vedivava. Ndingati kana kwandakaroorwa kwacho zvinonyatsotambirika zvakanaka, nokuti pandakaita second bone yangu mabino ndiyo second bone, first bone mublack. Havana kumbonyatsozvitambira chaizvo chaizvo, zvoti nyange murume wangu akamboda kumbotoenda side remaparents ake, but akambozoita zvokukanzeliwa navamwe vake nobva ambozoita vange adzoka. Pandakazoitawo wechi3 akatobva atozoenda.
Izvi zvatsigirwawo naWina uyo anoti kusiyana kwake nevamwe vana kunokonzera kuti ashungurudzwe kuchikoro.
Nandiri kuchikoro zvamangwana ndishungurudza apa, undishungurudza ipapo nombosvitsa pakudzwa mberi kwangu kana headmaster vomboona zvekuita nevanhu ivavo, asi iko zvino vari kungoramba vachingoenderera. Vamwe vanogona kunditi musopi kana kungondibvisa hedhi.
Amai Gwenlisa Mushonga vakavamba uye vari kutungamirira sangano reAlife Albinism Initiative vane usope vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo zhinji dziri kuchema-chema nenyaya yekushungurudzwa. Vatiwo vabereki vazhinji havasi kuzvitambira kana vachinge vasununguka vana vane usope.
Stigma isati yapera, kutarisirwa pasi, kudzikisirwa kwemunhu anorarama neusope tiri kusangana nako isusu vane condition. Vamwe vangafunga kuti zvakapera makare, but inzi ndinenge ndichiziva kuti pane dzimwe nzvimbo dzondinototya kutoti ndipinde, pane dzimwe nzvimbo dzoti ndinototya kuti ndibude mumba. Izvi ndikutaura ndichimira vamwe vangu vane condition iyo yeusope, kuti mumwe anototya kuti abude mumba anotogara akatohwanda. Patime yekuti abude mumba anenge achitya because achasangana nevamwe vanomudaidza mazita.
Amai Mushonga vanoti kuoma kwoita upenyu rava dambudziko guru mukurarama kwavo. Vana chiremba vanokurudzira vane usope kuti vazore mafuta kuti vasaita chirwere chegomarara. Asi amai Mushonga vanoti mari yekutenga mafuta yekuti vadzivirire zvirwere zvegomarara yakakwirira zvekuti ruzhinji harugone kuitenga.
Tikatarisa kabhodhoro kemafuta 250 ml, kuti uchikatenga kanobvira pa$17 kusvika pa$25 maringe yekuti wakaona muchitoro mupi kana kuti wakaona mufamasi mupi. Asi tichitarisa munhu ane usope ane dambudziko rekuti hapana mushandiro ada kumupa basa. Vazhinji vedu wo zvakare vanogara kumamisha, nyika yatiri kugara iyi yakaoma, havana mabasa, nyika yacho yakaoma, munyika medu hamuna mari. Saka zvinova zvinoomera munhu ane usopi kuti akwanisa achionekwa achitenga lotion iyoyo. Iyo ndiyo inofanirwa kunge chiri chinhu chihombe futi chaanofanirwa kunge anacho. Zvino kana tisingakwanisi kuzvitenga ndokufa kwatiri kuita, nokuti hatisi kukwanisa kuzvidzivirira ganda redu tisakawe nesuwo.
Vasopa vavati shuviro yavo ndeye kuti hurumende iti vakwanise kurapwa pachena kudzivirira kubatwa nezvirwere zvakaita sezvegomarara. Mumwe chiremba anoshanda mubazi rezveutano Dr. Milton Chemuru munguva shoma yapfuura vakamboudza vatori venhau kuti kurapwa kwechirwere ichi kunoda mari zhinji, izvo zvinokonzera kuti kana iyo hurumende itatarike kubatsira vanobatwa chirwere chegomarara. Mashoko aya anotsinirwawo naDr. Donald Mutangadura avo vanobatsira vane usope.
Tiri kunyanya kutinetsei mazuva ano ndechekuti vazhinji vacho vabatwa nechirwere chegomarara vakaenda kuzvipatara. Nekuma doctors toti vari muprivate practice vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari kuti vakwanise kubatsirwa nechirwere chavanenge vainacho, asi vazhinji vavo vanenge vasina mari.
Bumbiro remutemo wenyika rinopa kodzero yeutano kumunhu wose, asi kuvanhu vakaita sawina kodzero yeutano ichinongova chiroto. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Patricia Modadigwa.